sachigaro wezanpiel vaezra ruvaita dzamira vati vari kufara zvikuru nekukunda zvine mutsindo kwavakaita uye dunhu remasvingo richagara riri ravo kusvika madhongi amera nyanga
mhemberero dziri kuuya dzakakura zvikuru masvingo yagara iteritori yezanupiel inogo area ine opposition party saka kuda kutenda mhuri yemasvingo nekuramba vakamira panzvimbo pavo nekuvhotera musangano wavo wezanupiel
vatadzamira vati zanupiel ine rutsigiro rukuru mumasvingo sezvakabuda musarudzo apo yakatora zvigaro makumi maviri nezvishanu MDC alliance ikahwina chimwe chete pazvigaro makumi maviri nezvitanhatu zviri mudunhu asi vemasangano anopikisa vanoti kunyange hazvo sarudzo dzakange dzine runyararo zanupiel yakakunda kumaruwa nekuti yaishandisa mbeu fetiraiza pamwe nechikafu kuti iwane rutsigiro vaderek charamba vari mukomiti inotungamira MDC team masvingo vanoti vanhu kumaro vakatyidzirwa uye vakatengewa nemari
kuvazeva inyaya yekuti bato rezanupiel rakashandisa chikafu mafetiliza kutenga vanhu izvi zvakaita kuti vanhu vedu vazhinji vatye kobva zvenyaya yekuzodzi kwanzi kana mukabvura zvakananga zvodzokera ku 2008 year runoff iya vanhu vakawanda vakavhundika neshoko iroro ende rakaitwa pokupedzisira kuti hatina kuzana mukana wekundoti inhema
mutauri wenational people's party vajefferson chitando vanoti mapato anopikisa akashandisirwa mari uye chikafu nembeu kune vanhu vekumaruwa vane nzara nekudaro vakazovhotera chero pavaisada
kuti kumasvingo takatanga kuona nyaya yekuisa chibage chekuitwa mbeu chekuitwa fetiraiza nguva takatanga naineji izvi zvakaita kuti vanhu vazhinji vaone kuti hapana chokuita nekuti nzara yakaguma kumasvingo vanhu vakafunga kuti zvingana nekuti zvaveza pazanupiel saka vosaindi yakanyaisa zvikuru kunotizve chimwe chechipiri chekuti vanhu havana kunzwisisa nyaya yekuti
asi vatadzamira varamba mashoko ekuti bato ravo raityidzira vagari uye raishandisa mbeu nechikafu pamwe nemari yehurumende kukwedza rutsigiro vachiti mapato akakundwa ari kutsvaga uroyi pasiyiwa vanouya nezvekufambisa kwemabasa mucommunity tolerance and reconciliation development kana kuti cotrad vazivanai muzorodzi vati runyararo rwaiveko asi pane zvinji zvaiitika zvakakanganisa mapato anopikisa
sarudzo dzanga dzine runyararo chose asi hazvireve kuti panga pasina zvanga zviitika panga pane kumbunyikidzwa kwekodzero dzavanhu tichipinda musarudzo pane mukomana unonzi Abel Mauche wekwagutu uyo wakarohwa nekusiyidzirwa kwavanhu kwemavota slips vaitonzi toda kuona serial number kupiwa kwavanhu chikafu muruzevha chakafanana neraisi chakafanana nefetilizer zvakafanana nekupiwa kwavari kuita futi mbeu munguva yechando isiri yokurima izvi zvinoita kuti mavhotsi arerekere kudivi rezanupiel asi pambeu apa tinenge tiona futi kuti mbeu iyi imari yevanhu vanobhadhara tax iri dambudziko rinowanikwa zvakare munana mwenezi munana chiredzi umo mabuda zviuru nezviuru zvemavhotsi ezanupiel umo manga muchipiwa vanhu chikafu nezvinhu zvakasiyana siyana
asi mukuru wemabasa kuzimbabwe electoral commission mumasvingo vazexpodurai vati sarudzo dzakaitwa murunyararo uye vakuvidzi vose vaine mikana yakaenzana ndakamira studio 7 mumasvingo ndini Gandri Maramba.